manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 ndinodzokorora uri musi wechipiri gumiguru 11 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child United Nations ichiti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Mapurisa anoburisa mazita yevanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema nehutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora kuEsgodini. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri webato rezano PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Indiwe mingwe emisoro na uzeru zanasi ichiva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. United Nations inoti mwanasikana akapiwa mukana zvinopa kuti nharaunda yose isimukire. Asi sangano iri rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino kumwanasikana sezvo tsvakiridzo yarakaita yakaburitsa kuti pamaminetsi gumi oga oga mwanasikana mumwe chete ari kufa nekuda kwemhirizhonga munharaunda dzavagere. United Nations inoti wemwanasikana mumwe chete pavatatu vega vega anombunyikidzwa. Vanasikana vasati vabvazera vanoroozwa vamwe vachizofa vachisununguka sezvakaitika muZimbabwe kuvanasikana vatatu kukereke dzemapostori vanoti nokutenda waramba ane makore gumi nemashanu akafira kubikita kumasvingo mumwe mwana ane makore gumi nemashanu Febi Munyafi akafawo kwamarange achisununguka izvo zvinoteverawo kufa kwaana Machaya aive nemakore gumi nemana akafa panonamatirwa neveJohani Marange kuManicaland kwakare. United Nations iri kushora zvikuru zvakaitika izvi ichikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi nekusunga vakapara mhosva. Mumashoko kuvatori venhau sangano iri rinoti kuroodza vana vasati vabva zera kuchikora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose. Pasipe United Nations, gurukota ruzvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe, vanogara vachivimbisa kuferefeta nyaya idzi asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Zvichakadaro mamwe masangano munyika ekunze ari kushanda zvakasimba kusimudzira vanasikana nekuvawanisa zvikwanisiro. Mumwe ari kubatsira vanasikana nezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads ndimuzvare Tinaishe Ringisai. Ngati nzwe hurukuru yavaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Mitira yobva kumasvingo. Acho International Day of the Girl Child. As you know, kuti this year thing we're doing on our time, our right, our future. Saka, I came up in a campaign, you know, just one pet campaign for the girl child. Tumuda kuti tiende oku chimbo. Nikuma misha kuti kune vamwe vasina kukwanisa kutenga mapenzi chaiwo. Saka ndiri kuti just one pet campaign. Kuti tidetsere mwana asingatozokwanisi kuwana zvachose. So ndozvatiri kuita. As we celebrate, tiri kucelebrate apart. And if you think about someone, I'm particularly grateful for the people. I'm sure they are going to give you love, putting on the price, only Friday, maybe. Tikaenda kumukalana sikana mapezi Friday.
Saka Parisino. Mune vamwe here vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just met with my friends and na organization and familia.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambira nao sei nechirongwa chenyu ichi?
To be honest with you, last year takambokoleta 14 mapeds ishamari dzangu. Tinongoenda kucommunity and that around our friends, people in Masvingo. And you all are not feeling better. You just want to tell me, come to my pets and give us my pets. You know, that is how we have been making.
Chaka kusundai, kutimupindo muchirongwa chakadai. Chi?
Okay. What happened is, you know, Inaya, when we start talking about menstruation, Inaya, my community that really, I think, Inaya, Katunuduka. For example, they talk to me and they call me to my pets. Tarakumbira munhu mari kushandisa dzidzo. Ndekuti mabodzi yezvapi situation. So, kuda kuti everyone understand kuti this is something that happens to a woman's body and it's okay and it's totally normal. Campaign ikatsukuita kupindura vasikana chete pamusei vakomana nevanhu. You should also understand this is normal and it's still something to achieve.
Kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumasvingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanongowana ikupi?
Tina vanowanikwa pa 0774-565-333.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Tina Ishe Ringisai vanozivikanwa nerokuti Miss Tina. Vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa aburitsa mazita evanhu gumi vakafa mushure mekutadza kufema neutsi hwemoto hwavaiedza kudzima uchipisa sora papurazi rinonzi Road Ross kuEsgodini neZuro. Mumashoko padande mutandere Twitter, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati vanhu vakashaya, vanoti vakesari Siwanda, vane makore makumi mashanu nematatu, va Ian Mudimba, vane makore makumi matatu nemasere, va Simon Muzhongwa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, va Nelis Wangeri Dlamini, vane makore makumi mana nemanomwe, va Luzivo Chuma, vane makore asina kuziviswa, Oliver Mudimba, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vabafana Moyo, vane makore makumi mashanu nematatu, va England Moyo, vane makore makumi maviri, vatavanhu Mpofu, vane makore makumi mana nematanhatu, uye va Menelis Ngwenya, vane makore makumi maviri kana kuti 20. Mitumbi yevanhu ava yakaendeswa kuchipatara cheUnited Ulawe Hospitals kuti inovhenekwa navana mazvikokota. Mutori wenhau Abigail Rumbidzai Gamanya aitungamira sangano reGender Media Connect Zimbabwe akashaya nezuro uye ari kuchemwa nevanhu vakawanda munyika ave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai vamuzvaye Gamanya, amai Otilia Dlamini kana kuti Mai Kalisto Bvunza Wabaya, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwenguva pfupi, vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya. Vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aishanda.
Abigelasi yagwanza rushamisa, rinosingazive kuti ticharisa ani. Apigelanga ari mubatanidzi wemhuri anga achibata mativi ese emumhuri ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona ende ndine urombo kuti isu semhuri tarasikirwa kubasa kwavo varasikirwa nyangwe nyika yarasikirwa anga ari mwana anga ane chipo chinoshamisa.
Amai Dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare.
Saka urongwa uripo ndewekuti achauya bodi yake kuno kumba mangwana chitatu yorara mumba first morning yonovigwa kuwarini Hills.
Vamwe vakashanda namuzvaye Gamanya muyaidze zvenawo amai Mauli Chimanda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Chabhi aiva munhu akasununguka, angari munhu wekuti mukushanda naye aitivaka sevechidiki achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba. Saka tiri kusuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu. Ndakashanda naAbhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapanhau takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira nanhasi zvichiri kunetsa kutambira.
Izvi zvatsinirwa navamahara Goteka nyanzvi mune zvetsvakurudzo vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiita siya gwanza guru.
Tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutakwa nekubudiswa kwenhau, Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose. Takashanda tese kubva mugore ra2014 tichishanda nema media houses kugadzira magender policies, kudzidzisa vatapiwe nhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume mukutapwa nekubudiswa kwenhau, tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa zvakare vawane mikana yekuve masources of news.
Amai Mary Chiunda, shamwari yamuzvaye Gamanya vaudzawo Studio 7 kuti mufanga ari chipanga mazano.
Kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa munhu vaive sisi chipanga mazano, vaiti kana pane chiri kukunetsa ukaenda ukanomubvunza munhu anga asingakwanisi kujaja munhu but aitora aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadii kupe wadai so wadii kunge wadai so achikusimbisa whatever zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo.
Vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadande mutanda akasiyana siyana vachichema muzvare Gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita. Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mofe akashanda kubatsira masangano nenhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy, izvo zvarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu mumwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vachinyora padande mutande reTwitter, mapurisa ati asunga Robert Machira, tinotenda wekweche naBranwell Marime vari kupomerwa mhosva yekuponda Onesimo Mavhingire Magaba kumbare nematanda musi wa7 mwedzi uno. Vanhu ava vave nemavhiki akawanda vachirwira nzvimbo dzekutengesera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare, kanzura Denford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vachaedza kuvhura musika mukuru wemupedzanhamo.
MaBlessing Zulu, chokutanga nechekuti maita dambudziko mumbare Glenville nevamwe maareas munoziva vanhu vazhinji vakuita zvekutengesa vachiveza vachiita zvakasiyana siyana mabasa emaoko vavanda kudarika zvavanga vambori before so rava dambudziko resiti rekuti tafanira kuti tareplan siti yedu redesign so we should actually try kutsvaga kutoita sei kuti tigadzire master plan yaakusuta zviri pazvara nhasi but chimirira izvozvo tinomboti at least vanhu vavanoko kushandira pekutengesera pakanaka pane mvura pane matoilet
saka muri kuita sei pari zvino
zvatiri kuronga ndezvekuti zvatiroonga kuti maybe in the next few days tiite reopen mpedzanhamo mpedzanhamo ichapinda vanhu 1800 vachavashandira imomo vaitengesa hembe vaitengesa zvakasiyana siyana even zvechiwanhu so ndo plan iripo so taita musangano westakeholders this week kuti finalize nyaya iyoyo then after taita musangano iwoyo tobva taita make sure kuti taabuda nedate yatinowirirana naro renext week kuti tovhura vanhu votanga kutengesa vasingadzingiriri vasingapisirani vasingastukani ndodonjo riripo panguva yekuteera inei then zvakare tidozovhura maketi inonzi shavasha maketi iri padhuze nenational sports stadium apo
panokwanisa kutengesera vanhu vakawanda zvakadii
panokwanisa kupinda vanhu 3400 people so tichabatana mamwe mapazi anokwanisa kutibatsira kuti paitwe mastructure zvakasiyana siyana vashande then madesigns emamaketi anosanganisa mafree markets takataura panguva yapera iyo kuti hakusina munhu achaita informal trading muharare asikashandiri padesign iri approved so all informal activities dzanga dzichiofata muharare dzichashanda panzvimbo iri approved padesign iri approved so kutanga kuti madesigns ari approved ematuckshop madesigns ari approved emafree market madesigns ari approved emahome industry madesigns ari approved emapeople's market vanotengesa madomari zvakasiyana siyana so hakusina any informal activity chaita muharare isina structure iri approved
sei mafunga kutora danho iri
waita daro taona kuti vanhu vawandisa so by failing kuregulator topesa takushatira guta we vane chidonzo resmart city smart city ina order smart it smart city inda vanga vaine structure iri approved iri uniform iri agree
sachigaro vezvemabhizimusi madiki nemakuru mukanzuro yeHarare kanzura Denford Ngadzore vari parunare muHarare makare naBlessing Zulu Studio 7 Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inofara nemutongo wedare repamusoro wekumisa kutorwa kwenzvimbo dzemafuro dzevanhu vekuhange kuti pava kwenzvimbo inoitirwa mijawo yemotokari yepamusoro-soro kana kuti Formula 1. Hwange Rural District Council inonzi yanga yatotengesera kambani inonzi Stelix nzvimbo inosvika mahekita mazana mashanu nzvimbo yekuvakira pekuitira mijawo yemotokari iyi. Izvi zvaipa kuti mhuri zana kubva kumisha inoti Chiwode, Kachecheti nemananga dzirasikirwe nenzvimbo dzemafuro. Mumatare wange Rural District Council yanga ichiti inoda kuunza budiriro munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta Zimbabwe Lawyers for Human Rights wanova mukoma Joseph Chuma wari kushandira vari kuofisi maofisi edu kana kurinje nekubulawayo nematakalele ndowakapindira panyaya yanga yanetsa kuhange kumavillage matatu amataura iwawa kune vagari vekuhange vanga vachida kubviswa zvisiri pamutemo zvine chisimba vachinzi vabve panzvimbo dzavakakuzvarirwa dzavakarerwa vari kunzi vaendeswe kwavasingazoti vachaendeswa kupi kana kuti zvichaitwa sei saka panyaya iyi vakatanga nekunyora gwaro retsamba vachibvunzawo vachiexercisa kana kuti access to information irimo muconstitution
vaikumbira kuti kudii vamafunda
vari kukumbira kuti tiri kukumbirawo kuti mutiudze kuti ramangwana redu richange rakamira sei saka hazvina kuzobudirira kuti wapindurwa vana kupindurwa pavakanyora tsamba iyoyo vakatoiginiwa nehwange Rural District Council nekambani iyoyo yanga ichida kuita zvemijawo iyi saka wanyunyuta kudaro wakazoona kuti hwange Rural District Council yanga yatopa kambani iyoyi 500 hectares dzenzvimbo inova nzvimbo inofuru yavaifudzira zvipfuyo zvavo nzvimbo yakakura chaizvo vakati ako izvi zvazvipi ndo pavakazotaura nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma Joseph Chuma
vakaita sei vachuma pavakasumwa nyaya
takwanisa kumhanya kudare kuti mutemo wana Communal Lands Act unotaura kuti kana muri kuda kuita zvinhu zvakadai hamasi kuramba development kwete asi vari kuti ngazviitwe pamutemo udzaiwo konsultaiwo wagari wari kuno kuhange kuti tira kuita zvakati zvine mabenefits akati uye zvichakuafektai kana zvichakubatai nenzira yakati saka izva zvinokwanisa kuitwa ndozvawakanyunyuta kuti aiwa apa paitwa zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu kana zvichida kuitwa ngazviite pamutemo
zvinenge zvichifanira kuitwa sei pamutemo vamafunda
uyezve vanhu havangobviswi kungotandaniswa kunga zvinhu zvonzi imhuka vanhu vane kodzero kodzero dzavo ngadziremekedzwa vakataurawo kuti aiwa iyi arbitrary eviction mubumbiro inoprotectwa nobumbiro rinochengetedza vanhu kubviswa zvechisimba vanhu vasingazivi kuti vachaendeswa kupi vasina kuudzwa kuti muchakombanzetwa here mucharipiwa here kana kuti muchavakirwa dzimba here kana kuti muchapihwa pamwe pekugara pakati kana kuti mafuro enyu muchamapihwa kwakati saka dare rekuhigh court rakapa mutongo imomo na September imomo majemanje tazokwanisa kuzoupihwa izvozvi written judgment yacho iri kuti izvi siyai zvamakaita izvi kupa 500 hectares dzinzvimbo yemafuro yevagari vekuhange hazvisi pamutemo judge Kabasa kubulawayo wakapa mutongo iwowo
muri kuumirirawo here vamwe vagari vari mumativi mana enyika kana kuti kuhange chete vamafunda zviri kufamba sei
tiri kwese kwese Zimbabwe Lawyers Women iri kwese kwese nyaya dzamuri kuona dzairi kubata inyaya dzevanhu dzanetsa kuchilonga makaona tichimhanya tichida kupindira dziri kunetsa zvakare kwakawanda wanda kunzvimbo dzakawanda kunaana Mutoko dziri kunetsa kunaana Chipinge kwakaona tichimhanya mhanya zvakare kumisa kubvisa kwewabviswa kwevanhu nechipinge kanzu zvakare saka tiri kufara kuti chidani intervention yedu yakwanisa kuti vanhu vasangobviswe zvechisimba panzvimbo dzavo dzavakazvarirwa dzavakakurira dzana sekuru wavo dzana baba vavo dzana mbuya vavo zvinhu zvakakosha izvi zvinhu ngazviitwe pamutemo vanhu ngavamaconsultwewo ngavataurwawo navo vopawo input yavo voudzwawo kuti aiwa muchabatikana pakati asi tiri kugadzirisa kuti musaafektwe nenzira yakati takazoona zvichiitika kuna nachiyadzwa zvinhu makore akapfuura zvokuti pari zvino vanhu vakabviswa kwachiyadzwa munongowanzwa zvavari kutaura vachichema chema kuti nzvimbo dzatakaiswa hadzina mafuro dzimba dzatakavakirwa tichinzi takubvisai kunzvimbo dzenyu dziri kutsemuka
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika imwe shoroma yekuLesotho vaSam Matekane vebato richangoumbwa reRevolution for Prosperity vakashamisa vakawanda pasi rose nekukunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutaura nhasi pamberi pemusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vachikumbira zvimwe zvombo zvekurwisa Russia vamwe varimi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvekurimisa zvikuru fotereza izvo zvavanoti zvichaita kuti vadzore ndimo dzavo mwaka uno vorima padiki pekungoti vakwanise kuwana cheuviri asi vasiri kutarisira kuzotengesa zvakawanda vamwe ndivo vanoti vave kungotarisira kuzvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme nepfumvudza sezvo ivo pache zvavo vasiri kuona vachikwanisa kutenga zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kubaya gejo pandima dzakakura murimi vagadzira chirumhanzu ava vari kurima vari kumvuma vanoti zvikwanisiro zvose zvinodiwa nemurimi kuti akwanise kudzokera mumunda mwaka uno zvizere muzvitoro asi chipingidzo chikuru kushayikwa kwemari nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika
zvinoita kuti fama adzokere mumunda zviripo asi chisipo imari nenyaya dzekuoma kweikonomi of course zvichibvira kumashure shure izvo iri nyaya dzidzi dzamaassumptions asi ndinokwanisa kutaura jekerere kuvateereri venyu kuti zvishuwa mazimbabweni zimafamazi vari redi kupinda mumunda at any given time kana mvura ikangovapo.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanoti mitengo yefotereza, mbeu nezvimwe zvinodiwa nemurimi kusanganisira diziri iri kukwira zvisina shumo.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Mutengo wemafuta uyo waitengeserwa varimi nemari yomuno inokwidzwa katatu kana kana pamwedzi woga woga. Uri mutengo watiri kuona papambu uri kudhurira varimi zvikuru. Mafertilizers mamwe makambani ava kutengesa nemari inopfuura $60 mari yokunze. Magetsi ari kuramba achikwidzwa zvakanyanya. Asi mari yakapuwa varimi haichinje, inongoramba iri imwe cheteyo kusvika mwaka unotevera.
Vachiri mhanzu vanoti kunyanga hazvo mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya, varimi vanozongowanawo kufema kuburikidza nezvirongwa zvehurumende zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme, izvo zvinogovera varimi mbeu nefotereza pachena.
Zvisinei hazvo, hurumende yamanangagwa inozopindira pane nyaya yamuzunzwa kuti chimbeu inopiwa musha woga woga. Nenyaya yepfumbudza iya yamakomba iya, vanoradza kuti ukarima pasho manini ipapo nembeu yawapiwa nehurumende nefertilizer yapiwa nehurumende, unokwanisa kubudisa gohwo rinokwanisa kuti mhuri yako irarame.
Asi amai Jiti vanoti kunyanga hazvo zvirongwa zvehurumende izvi zvakanaka, zvinonyanyobatsira varimi vadiki vepasi zvichisiya varimi vepamusoro vari pachena.
Hongu, zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa. Zvekare nyangwe dai zvichiwanikwa, zvava kudhura zvakanyanya zvokuti varimi vava kukoniwa kutenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo semaonero avo mitengo iri pamusoro yezvinodiwa pakurima inogona kudzikisa gohwo zvakanyanya. Dr. Chitambara vanoti kunyanga hazvo hurumende ichimbobatsira vamwe varimi, mwaka uno inotofanirwa kupindira zvakasimba kuitira kupa rutsigiro kuvarimi vakawanda.
Mitengo yacho iri pamusoro zvekuti vamwe varimi vazhinji, of course nozo yedu hurumende inosimbozobatsira vamwe varimi through various input support schemes aripo. But pari zvino I think chatingangoemphasize ndechekuti mitengo yemainputs eagriculture iri pamusoro zvakanyanya, uye zvinogona kuaffecta production nemayields. Hurumende yakasapindira kuprovida support kuvarimi vazhinji.
Tsagare 50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D kana kuti yepasi rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 kusvika kumadhora makumi matanhatu kana kudarika. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi yakonzeresawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichatowedzera dambudziko rekushayikwa kwechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Bepanhau reHerald rinoti Zimbabwe inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutaura nevechidiki nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the African Child. Pakucherechedza zuva iri, United Nations yati kusimudzirwa kwemwanasikana kunosimudzira nharaunda yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumbare uko munhu umwe chete anonzi mutsigiri weZANU PF akafa zvokonzera kuti mapurisa afamba achisunga vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutitumira tsamba mbosha zitumirei ku studio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusemina Geino Saidi.
Soko isika tisenda baku vi.